Mangwana nakanaka vatereri nguva dzava 6. Tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechishanu kubvumbi 6, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Aiwa, amai vari kutotaura zvavo zvokupenga. Hatibve pano. Panapa tinotoda zigandakanda rinotouya kutoti bvisa zigumbakumba rieri ndo rinotibvisa pano. Ivo vega vangatigoni. Otherwise, dai vangauya vari in person vega, maizonzwa kuti chii chaitika.
Vari kukorokoza goridhe papurazi ramai Mugabe kumaZoe vopika kuti havasi kuzobva papurazi iri.
Vari kuuya tozonyatsowirirana, toonesana panyaya dzemasanction, panyaya dzekuti re-engagement. Ende tinoda kuti vatotibatsira kuti zvidhera iya temoya unotikanganisa uya ubve wabva.
Nhengo dzedare resenate dzemuAmerica dzotarisirwa muZimbabwe nhasi. Vapowo Madzure voparura rimwe damba refu mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vari kuchera goridhe papurazi revaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe reSmithfield kumaZoe vanoti havasi kuzobva papurazi iri sezvo vari kuita basa ravo sezvinodiwa nemutemo. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vanhu ava vanoti havabvumirani nemudzimai wavaMugabe, amai Grace Mugabe, avo varikuda kuti vabve papurazi iri vachiti vari kuchera goridhe zviri kunze kwemutemo. Vanhu ava, avo vakabva kumativi mana enyika, vaudza Studio 7 kuti vari magwaro avakapiwa nebazi rezvemugodhi kare amai Mugabe vasati vatomboroorwa navaMugabe. Vachamunorwa kanengoni avo vanove nhengo yebato reZANU-PF vachibva kumbare kuHarare vanoti vakauya papurazi iri nguva pfupi yapfuura uye vari kuita zvinodiwa nebato ravo zvekuti vanhu vatange mabhizimisi.
Takazodzoka nenyeyekushume kuti ZANU-PF imwe cheteyo vamunanga vakati Zimbabwe is open for business. Saka isu sevanhu vatema takati hatingakundwe nevarungu kuti vagovanovhura mabhizinesi muno muZimbabwe, isu zvinjikere tinadzo. Takangodzoka pamai mbedu zvakasvika takatanga kumaina tifunga dhawezi hapana problemu, hapana chatimushana nachichakaipa. But marimwe zuro mai Mugabe vakauya vakatibvunza vakati mimi muri kumaina musi wabhinzi dzangu. Otherwise amai vedu venyika vaimbova amai venyika. Takavati speaker takatanawo zvakanaka kati mama isu hatina problemu yatinayo bhozi mimi kuti muzoyama maZoe muno. Otherwise makaya maZoe tiripo.
VaWest Moka nengoni ndemumwe avo vati havasi kuzobvawo papurazi reSmithfield. Vabvuma kuti vakambobva papurazi iri apo rakatorwa navaMugabe uye vakadzoka zvekare apo pakapinda vamunangagwa pachigaro.
Amai Grace Mugabe vakauya ndiri kumba kwavo uku vakandidzinga vakanditi iwewe ibva pano enda kuCitrus.
VaMusa Deka vaudzawo Studio 7 kuti manyepo ari kutaurwa naamai Mugabe ekuti vakapinda papurazi iri nechisimba vachiti ivo vari kuzviitira basa ravo rekuchera goridhe uye havasi kukanganisa basa ravaMugabe papurazi iri. Vanotiwo hapana kwavari kuzoenda.
Aiwa, amai vari kutotaura zvavo zvokupenga. Hatibve pano. Panapa tinotoda zigandakanda rinotouya kutoti bvisa zigumbakumba rieri ndo rinotibvisa pano. Ivo vega vangatigoni. Otherwise, dai vangauya vari in person vega, maizonzwa kuti chii chaitika.
Asi kunyange hazvo vari kuti hapana zvavari kukanganisa, Studio 7 yaona makomba makomba muminda yemaorange uye mimwe miti iri kutotemwa. Gweta rekambani yavaMugabe naamai Mugabe yeGushungo Holdings vaungana iwota chivore rinoti vanhu ava vari papurazi iri zviri kunze kwemutemo uye vanofanira kubva. Vanoti kunyange hazvo vamwe vevanhu ava vachitungamirirwa navashepherd Nyazvigo vakaenda kudare rehigh court vakapihwa mutongo kana kuti provisional order yekuti varambe vachichera goridhe papurazi iri munandira gore rino. Kushungo Holdings yakapikisa mutongo uyo ichiti yainge isina kupihwa mukana wekupadivirayo panyaya iyi.
So mushure mekunge order ya grantwa, Kushungo Holdings yakazofaila maopposing papers ichikuopposa confirmation yerelief yacho and confirmation ye provisional order. Vachitaura mumapepa mavo vaitaura kuti isusu hatina kunge takapiwa notice of set down yeagent chamber application. Chavakangopiwa yeagent chamber application asi gwaro rokuchinzi chiuyai kukoti musi wakati, nyaya yenyu iongorori havana kunge vakapiwa.
Vatiwo musi wa 26 kurume provisional order yakanga yapiwa nedare yakazobviswa uye havasi kuziva kuti sei vanhu ava vachiri papurazi reSmithfield.
Asine musi wa 26 March maapplicants akazofaila inonzi notice of withdrawal. Be pleased to take notice that applicants hereby withdraw their agent chamber application against the second respondent and will tender wasted cost. Second respondent uyu anova chief secretary office of Kushungo Holdings. Saka as we stand musi nasi itwa the 4th of April, we not too sure the basis yavari kuclaima kuti varipo pasite apapo. Not provisional order yacho vaiti ndo yakatipa authority 22 pasite. Meta yacho vakai withdraw.
Vanhu vari papurazi iri vaudza Studio 7 kuti mapurisa ari kukanganisa basa ravo sezvo ari kuuya achiti vanofanira kubva. Vanoziva nezvenyaya iyi vanoti vanhu ava vatemesa mhuri yavamugabe musoro zvekuti mhuri iyi yakatuma baba Fidelis Mukonori vesvondo yeRoma kuti vanotaura navamunangagwa avo vanonzi vakavimbisa vamukonori kuti mapurisa achadzinga vanhu ava papurazi reSmithfield. Baba Mukonori vanonzi vakasangana navamunangagwa vasati vaenda kuChina svondo rapfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Munyori anoona nezvemutemo muzanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana varamba mashoko ekuti dzimwe nhengo dzedare reparamende mubato ravo mudunhu remasvingo dziri kurambidzwa kukwikwidza musarudzo dzekutsvaga vachamirira bato dzichipomerwa mhosva yekudyidzana nechikwata cheG40. Vamangwana vanoti pari zvino vanoda kukwikwidza varingosvitsa magwaro avo kubato uye haasati atanga kuongororwa kuti vanokodzera ndevapi vasingakodzeri ndevapi. Mukuzeya nyaya iyi, Jonga Kanembiri weStudio 7 aita hurukuro navamangwana.
Sanaro yeZanu-PF unotangira demokrasi mumba mao usati vanokumbira demokrasi kunze. Saka pari zvino ishishi rogadzirira tsarudzo dzedu dzomumba kusvika tibude namakandidhetsi. Hatidi kungoona munhu ahambira mberi kwavanhu undatova mutungamiriri wenyu wabva nete. Saka Zanu-PF inobhiliva ndemokrasi yomumba mayo first, then yozoita yedemokrasi kunze.
Asika vamangwana iko kumasvingo kwamuri uku tiri kunzwa kuti kune vamwe vanga vari mamember of parliament kana nhengo dzeparamende vari kunzi varambidzwa kukwikwidza nokuti vari kunzi vaidyidzana neG40. Zvakamira sei?
Chandinoziva nechekuti pakaitwa mutemo wokuti kuti uite member of parliament unofanira kuva nechigaro mudistrict zvichikwira. So nyangwe wanga wari member of parliament kana wanga usina chigaro mudistrict zvichikwira automatically unenge watova disqualified. Zvakare musangano unotarisawo kuti tsika dzako namaitiro ako anga achibudikidza here zvido zvomusangano. Saka kana wanga uchirwisa musangano kana kuti tipretenda kuva zvezanupf uchishanda navamwe vakaipandukira unogona kuzabvumirwa nokuti vaugere navo ndo vanoziva maitiro ako. Saka panobva marecommendations anobva muvanhu vari kushanda navo vomusangano. So kuda kune vamwewo vakaona maadress report asi still hakuna arambidzwa. Unotonzwika une adress report woipiwa wonzi zvidziviriro tudze kuti zviri kunyorwa apa inhemereka kuti ichokwadi. Our party is very democratic. Saka so far handisi kuziva kuti kune arambidzwa here nokuti chinobva pasi marecommendations anoenda kuNational Election Commission. Tava neinternal National Election Commission inositwa navanhu vasiri active in politics ndo vachanzwa zvichemo zvese
zvanenge asina kugutsikana vachiona kuti apo wakadarikira mutemo here unomitere marequirements. Saka they are independent of asma players, havasi maactive members of the party vachagara pasi vachiziva zvichemo zvinobva kuwana. Vese vemusangano vanenge vachiti apa ndazvanyiriwa. Asi vese vepasi ava vanongonyora marecommendations, havasi vanovhara munhu. Electoral Commission ndoita zvane final decision yekuti unobvumidzereka kuti havabvumidzi.
Taonawo mubatanidzwa weEuropean Union vamangwana waburitsa gwaro ravari kukurudzira kuti sarudzo dzemapuraimari dziri kuitwa nemapato dziitwe murunyararo, uye vari kutiwo madzimai apiwewo kodzero dzavo sezvavanoitwa mubumbiro remitemo. Imiwo mune zvamuri kuitirawo here madzimai? Nokuti takanzwa kune vakarwa hondo kuti vachange vaine waiver pamwe chete nemasinia mubato.
Hakuna waiver yekuti haupindi muprimary election. Munhu wese anopinda through primary election. Asi still tinoda kutedzera mutemo wenyika unotiwo tofanira kuti tione kuti madzimai apiwa kodzero. So kapa list yoga yoga musangano unongochitarisa kuonawo kuti madzimai apiwa mukana here wokukwikwidza. Saka izvozvo zvataurwa nevese vataura, isu seZANU-PF tiri kuti tozvitevedzera zvese izvozvo, nokuti toda kuti kodzero dzemadzimai dzisimudzirwe zvikuru, vaparticipatewo maelections, vagosarudzwa muzvigaro.
Saka vachakwikwidza mumaprimary vanotarisirwa kutanga riini kutsvaga rutsigiro?
Iko zvino musangano uchiri kumboongorora maCV ari kuuya, wozopa dheti rokuti munhu wese ngaachimhanya.
Avo vanga vari munyori wezvemutemo muZANU-PF vamunyaradzipo mangwana vari parunare kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Nhengo dzedare reparamende reSenate muAmerica dzinosvika nhanhatu dziri kutarisirwa kupinda muZimbabwe nhasi. Nhengo idzi dziri mukomiti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, uye dzinosanganisa vaJeff Flake vebato remaRepublicans navaChris Coons vemaDemocrats. Kunyange hazvo Zimbabwe yave neutungamiri hutsva, America inoti haisi kuzobvisa vatungamiri ava pazvirango kusvika munyika maitwa sarudzo dzakachena uye kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Mutauriri wemuzinda weAmerica muZimbabwe vaDavid Maguire vatenda kuti nhengo idzi dziri kutarisirwa kupinda muZimbabwe nhasi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tabata Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vari nhengo yedare reparamende yeZANU-PF vaKindness Paradza.
Zvakakosha nokuti iyo masenata iwowo ari kuya kutozondionawo futini nekomiti yangu yeForeign Affairs, Industry and International Trade. Vari kuya tozonyatsowirirana, toonesana panyaya dzemasanction, panyaya dzekuti re-engagement. And tinoda kuti vatotibatsira kuti zigera iya temoya unotikanganisa uya ubve wabva. Chatiri kunyanya kuda isu sekomiti yangu yeparamende ndeyekuti tipiwe inonzi muchirungu waiver na President Trump. Ndo iri padhuze iyoyo, inogona kuitika nokukurumidza waiver kuitira kuti tikwanise kuti mabhizimisi vanhu vanoda kutanga mabhizimisi muZimbabwe vaite. Saka iniwo nekomiti yangu tiri kutorongawo kutoti tituyewo kuAmerica ikoko kuti tizoonawo shamwari dzedu dziri kuCongress, the foreign relations dziri ikoko, nesuwo tisangane titaurirane kuti Zimbabwe is now open for business. Haichada zvimwe zvese zvokuti tingamutsana nevamwe, hatichada zvokumutsana nevamwe. Taakuda kuita ushamwari nevanhu vatanga tichingamboirirani navo kwemakore gumi namasere apfuura.
Ko, munoti kudii nezviga zvavakaisa zvekuti Zimbabwe inofanira kutanga yaita sarudzo dzakachena, kuremekedza kodzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro daro vasati vavandudza bill resdera?
Ko, uko ndiko kuona kwavoka. Asi pati pavari kuuya ava tiri kuvataurira, tiri kuita nyaya navo, tovaonesa. Iniwo pandichatungamira komiti yangu ndichienda kuAmerica ikoko, ndinovaonesawo zviripo. Tozouya kumaelections kusarudzo, vamunanga kwavaroda sarudzo dzakanaka. Vatotaurira vanhu kuno kukariba nhasi kuti toda United Nations ngaitumire vaongorori vanonzi maobserva. America ngaitumire, AU ngaitumire. Inini svondo rakapera ndakanga ndiri kuRussia ka, ini navamutsvangwa na Justice Chigumba takanga tiri kuRussia tichi. Asi zvamboitika kubvira Zimbabwe ichiwana rusununguko kuti Zimbabwe inokokwa kuenda kunoona sarudzo dzenyika hombe yakafana neRussia yatinoti muchirungu esuperpower. Saka asi zvamboitika, saka takanga tiriko isu tichionawo zvavanoita ivo musarudzo dzavo. Saka mwenye president vataula nasi ende warogara wakataula anoda kuuya kuzoona sarudzo ngauye harambidzwe. Saka munhu wese ngauye nevatapire nhau ini Voice of America ini uyai futi muzoona maelections edu tikutozvitakatotaura ndachitotaura nhasi navacharamba nenyaya iyoyo kuti tinoda kuti vese vauye. Ndakataura na Justice Chigumba nekomiti yangu imwe parliament ye media tikatoda majournalists ese vatorewo nhau vese vari kune dzimwe nyika vese vauye ende vasabhadhariswa mari yeaccreditation ngavangouya vangoita basa ravo zvakanaka.
Zviri kutambirwa sei nehurumende izvi?
Vari kuzvitambira because Zimbabwe haisina chokuwandisa Zimbabwe. It's now open. Ndozvino zvandikuramba chidzokorodza kuti zvinoramba chidzokorodza president kutaura kuti Zimbabwe is now open for business. Haichada zvimwe zvese izvi. Saka huyai imi torongai timu yenyu Voice of America huyai muzokavha maelections kuno.
Sachigaro wekomiti yedare reparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vari nhengo yedare reparamende vachimirira Makonde vaKindness Paradza vari parunare muHarare. Tochimbokupai nawo muchidimbu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti dare ravo remakurukota rakatenderana kuti ritorere basa kambani yekuAustria yeGeiger International nekuti yakundikana kugadzira mugwagwa weHarare Bite Bridge Churundu. Vanoti vave kuda kutsvaga makambani matsva ekuita basa iri nekuti kambani iyi ine makore maviri isina chairi kuita. VaMnangagwa vakataura mashoko aya pavaita musangano kuChina nevemabhizimisi unonzi Anhui Foreign Economic Construction Corporation neZuro. Mukupeta nawo muchidimbu, United Nations inoti yakabatsira Zimbabwe nemari inosvika mamiriyoni mazana masere kubva muna 2016 kusvika muna 2017. Mumiriri weUnited Nations Development Program muZimbabwe vaBishop Rajuli vakataura mashoko aya neZuro pachirongwa chevechidiki cheZimbabwe Youth National Awards muHarare. VaParajuli vanoti United Nations icharamba ichiwedzera rubatsiro kuZimbabwe. Vativo sarudzo dziri kogore rino dzinopawo Zimbabwe mukana wekutora gwara idzva munyaya yebudiriro. Vativo UNDP yakagadzirira kubatsira Zimbabwe kuita sarudzo dzakachena kuburikidza nesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Sangano reStandards Association of Zimbabwe kana kuti SAZ neZuro rakaparura chirongwa chekudzidzisa makambani zvikuru sei madiki kuti zvavanotengesa muno nekunze kwenyika zvive zvemhando yepamusoro-soro uye zvinogamuchirwa nenyika zhinji. Mukuru weSAZ Dr. Eve Gadzikwa vanoti chirongwa ichi chakagadzirwa kubatsira makambani ose munyika kuti akwanise kutengesa zvinhu zvavo pasina mutauro. Dr. Gadzikwa vanoti chirongwa ichi chiri kuitwa chichitsvagwa chichitsigirwa nebazi rehurumende reIndustry and Commerce and Enterprise Development. Tanonoka wande weStudio 7 abata Dr. Gadzikwa kuti tinzwe zvizhinji.
Yanga iri yekuita rollout Zimbabwe National Standardization Strategy yenyika. Saka apa ndirikureva kuti gore ra 2015 Standards Association of Zimbabwe iriyo the National Standards Body yakaita develop a strategy and launched a strategy yema standards emuno munyika. Saka zvakaitika ndezvekuti kubva 2015 kusvika iri zvinezvi tanga tichimbofinalize yakazoitwa endorsed kupera kwa 2017 na Minister of Industry and Commerce Ariye Honorable Dr. Mike Bima. Saka gore rino iri manje tatanga basa rekuita roll out Zimbabwe National Standardization Strategy. Takatanga nesector yeagriculture and food pataka invite ma stakeholders vari musector imomo tichitaura nemastandards kuti vanzwisise kuti mastandards anoreva chii, anovabatsira chii muagriculture nefood sector. Tibva tazobva imomo takaenda mune imwe sector zvekare yanga iriyo building and construction sector. NeZuro manje ndopatakazoita imwe workshop zvekare yanga iri yema policy makers nemaparliamentarians. Nekuti chinhu chatinoona ndechekuti maparliamentarians malegislators emuno muZimbabwe ndo vanoita basa rekuita malegislation emuno munyika asi vanga vasina ruzivo rwemastandards. Saka tinoona kuti zvakakosha zvikuru kuitira kuti pavanenge vachiita malaws avo paya paya vanofanira kushandisa mastandards.
Kana munhu akabvunza kuti national standardization strategy chii, mungamuti chii?
Ndinomuti imhimo. Mimo, mastandards mushona anonzi mimo, handiti mimo. Anobatsira masectors kuti vave nenzira yekuita zvinhu zvavo mugwara. Ngatiti isusu semanufacturing, munoziva kuti kana munhu uchimanufacture uchashandisa zvinhu zvakawanda, maraw materials aunenge uchishandisa ashandiswe achiita value add, vachishandisa mimo dziya dziya muvalue chain, ungangoti maprocesses ese avanenge vachiita vachishandisa mastandards kuitira kuti vaburise maproducts ari competitive, ari acceptable on the market, maproducts anokwanisa kuzodyiwa kana kuti kuzoshandiswa muno munyika nekuzoexportwa. Nekuti chinhu chatiri kuona chiri kunetsa, challenge iri kuitika muno muZimbabwe, tine ngangoti maSMEs akawanda ari kuproducea maproducts ari kuzoshayiwa market. Saka mastandards aya anovabatsira kuti vakwanise kuzowana mamarkets muno muZimbabwe nekunze.
Avo vanga vari mukuru weStandards Association of Zimbabwe, Dr. Eve Kadzikwa, vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk, ngatikurukurei. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kunyangwe hazvo mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump varikuti varikuda kudzosa mauto enyika yavo ari muSyria. Vakuru vaguru vemauto munyika iyi vanoti hapana chati chachinja. Mashoko aya ataurwa naLieutenant General Kenneth McKenzie kumuzinda wemauto wePentagon muWashington DC, pachiti vanogona kuderedza uwandu hwemauto chete kwete kudzosa mauto ose kumusha. Vakakundwa musarudzo dzemutungamiri wenyika dzechipiri kana kuti runoff vaSamara Wilson vekuSierra Leone vanoti vari kuzopikisa kumatare zvakabuda musarudzo mushure mekunge vakundwa navaJulius Maada Bio. Sarudzo idzi dzakaitwa nemusi wemugovera. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Sezvo nyika yatarisana nesarudzo, tichange tichiita hurukuro nevari kukwikwidza musarudzo idzi, vavhoti uye masangano akazvimirira. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro nenhengo yemDCT vaPaul Madzore, avo vaimbovawo nhengo yedare reparamende asi vachizikanwa zvakare nechipo chavo chekuimba.
Ndinongotora kuti inziyo dzevanhu inziyo dziri kuimbirwa struggle yevanhu, saka zvinongotambirika nokuti tiri kungoimbira struggle yevanhu kana kuti zvinoitwa zvevanhu. vanhu vari kuda kuti nyika dai yanga yasununguka. Hatina kumbomira kubva patakatanga kusvika izvozvi, tangoramba tichingoita iya inonzi consistency muchirungu. Saka ndinozvitambirawo kuti vanhu vari kutambira nemufaro, and also kuti vanhu vari kuzvitora nemweya unoti vanowana rusimudziro kubva mazviri.
Saka kusvika pari zvino maburitsa madambarefu mangani?
Izvezvizvi madambarefu andaburitsa riri kubuda vhiki ino iri rinenge rari gumi nerimwe kana kuti 11.
Rinonzi ani iri?
Iri rinonzi tibereke tiend.
Pane dzimbo dzingani apa? Pane nziyo ngani?
Rine nzimbo 4.
Mazita acho ndianani nanani?
Panoti title track yacho iyoyo kana kuti musoro wealbum iyoyo inonzi tibereketi fande, kozoti mweya wakanaka, kozoti majaya nemhandara musatya, kozoti rinyururei mumvura garwe, kana kuti nyururai ngwena mumvura.
Saka muri kumboimba here dzimwe dzimbo dziri padamba refu idzi pamisangano yamuri kuitai, kana kuti vanhu vachatonzwa rabuda chete?
Vanhu vachangonzwa rabuda, sokuti hatina kuwanawo mukana wokuti, nokuti nguva inenge iri shoma kazhinji panoitwa musangano. Pane pakuda kuti vanhu vawane kuadreswa kana kuti kuziviswa nezviri kuitika mukati menyika, nokuti tiri kuenda kupi. Saka kazhinji panongoitawo nguva diki yokuita break kana kuti zvidimbu zvinenge zvichiridzwawo mimhanzi pakati nepakati. Saka dzimwe nguva inoshaika.
Pane kamwe kambo here kamungati imbire zvishoma ikaka ipapa padamba refu riri kuuya here?
Zvinobuda here? But inotanga ichiti izvo, ndita kure tifambe Jehovah, ndita kure ndifambe, mubereke tifambe, ndita kure tifambe. So inoenda ichidaro. So
saka nziyo dzakakosha zvakadii tichitarisa nyaya yekurwira rusununguko?
Nziyo dzakakosha zvikuru mukarangarira chero muchimurenga chedu chenguva yekuma70s, ndo panguva yandinozivawo. Ndisingazivi kuti zvemurenga zvenguva yanambuya nehanda vaimbawo zvakadini, asi pachimurenga ichatakazoonawo isusu chekuma70s, munguva dzakanga dzichiitwa pungwe, nziyo dzakanga dzakakosha zvikuru. And kwete chete panhau yechimurenga asi kuti even panguva yaibatana vanhu vachiita nyimbe kana kuti humwe, vanhu vachirima, vanhu vachipfikisa kana kuti kupura zviyo, vanhu vaisangana paya, chaivabatanidza kazhinji kwaiva kuimba nziyo. Nziyo ndo dzinenge dziri yanengati punctuation kana kuti chitiko chinoita kuti vanhu vese vanodairirana vachibvumirana. Saka nziyo dzakakosha zvikuru munguva ino yatiri, nokuti dzinoita kuti vanhu vawane motivation kana kuti raramiro yekufunga kuti izvo tine kwatiri kusvika. Ndaitarisa imwe dokumendari yekuLibya, vanhu vakanga vachiwana motivation munhau yenziyo. Ndichitarisawo dzimwe nyika, even mukatarisa kuSouth Africa apartheid time, nyaya yenziyo tinodziona even pamavhidhiyo anenge achiitwa aya, kuti nziyo kuimba chinhu chinosumudzira mweya yavanhu zvikuru.
Damba refu iri riri kubuda zuva ripi chaizvo?
Damba refu iri tinotarisira kuti musi wemugovera kurali ichaitwa kuwhite city stadium kuBulawayo rinenge ravapo.
Vapo Madzure vari parunare muHarare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vari kukorokoza goridhe papurazi ramai Grace Mugabe vopika kuti havasi kuzobva papurazi iri. Nhengo dzedare reSenate dzemuAmerica dzotarisirwa muZimbabwe nhasi. vapo madzore voparura rimwe damba refu mangwana mubulawayo tabva tasvika kumagumo hechirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti muswere zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.